Chekutanga ndingade kuzivisa mhuri yeZimbabwe zvikuru sei vashandi kuti chiri kutaurwa nebhanga guru redu reserve bank paripoti yavakaita yekotari ripoti ichokwadi, zvinhu zviri kuitika. Asi chakakosha ndechekuti zviri kuitika izvi sei zvichiitika ende zvingadai zvichiitika here? Chekutanga hazvifaniri kunge zvichiitika. Asi honzero yazvo iri kuita kuti zviite saizvozvo ndeyekuti munyika muno maita lack of policy pride in terms of vision. Although tiine economic blueprint aripo akaita seZimu Asset handitika haasi kutevedzerwa. Chiri kutoitika ndechekuti vanhu vedu vari muzvigaro zvikuru zvikuru sei maministers neivo vanona reserve bank governor havasisina waro kwavanomira nawo munyika muno. Vari kutoenda kunana IMF, International Monetary Fund. IMF iyeye manje ndiyo yakamboudzana ISAP ichivataura kuti maita zvakanaka. Zvamungatonoita chekutanga kutoenda muno reduce futi masalaries ari kutandirwa nevashandi anova atingati tunzungu pavari kuwana tumhutwa.
Ko izvi zviri kuitika zvinosiyawo papi mushandi? Tichiona kuti vamwe vemakambani ari kuvhara ivava vanga vava nemwedzi yakati kuti vasiri kubhadhara vashandi wavo.
Mushandi akutongosimba ramvembe ave mvembe chai chai asina kana paakazembera napo. Muri kubvisisa abject poverty. Mushandi asiwo ari destitute ave munhu akufanana nebenzi rinotofamba uritongokumbirawo zvinhu asi ari mushandi. Umisha wese wavainawo vanisa makambani havachagona kuti vapiwe anything kidei neumizwa hwavo. Kuri kudyiwa nevatinoti mamanagers ivavo through nyaya yemaskilled salary. Ukatarisa even muhoro iriko mishoma yacho yasara iyo unoona kuti mari zhinji iri kutorwa vanhu vashoma shoma ndivo vari kuchinja motikari seunge hembe. Ukaenda kumabackyard kwavo unoona kuine mota dzekuti unoshamba kuti chii nekuti munyaya ana kumwe kwaangaite mari iyo. Chikafu vanenge vainacho, mapetsi vanenge vainawo, zvikoro vanobhadharirwa. Hatiudzidza ende munhu ndiye kuti zvinhu nezvinhu zvemari. Mushandi chai ari kumuka day in and day out anoda kubvisa mari yekombi, anoda kubvisa mari yemvura, anoda kubvisa mari yejota asati $200. Chichabatira ipapa chii?
Mamwe makambani anenge ari pasi pejudiciary management. Ivo vanenge vachiona vematari iva vanenge vachifambisa makambani havagone here kuonawo kuti vashandi vanofanira kubatwa sei?
Vanoona kuti vashandi vanofanira kubatwa sei, but nyaya iri kunyanya kunetsa kuno kunyika yedu kuno, nyika yechipikirwa, nyika yemadzibaba edu, ndezvekuti politics ndidzo dzanyanya kudarika upya hwekufambisa nyika kuti iende mberi. Politics dziri kulida tigani, politics dziri kulida even the economy. I don't think kuti ndiwo mafambisiro atinofanira kunge tichiita. Enda haingangotimanirwa nepolitics. No. Tinofanira kunge tichitsvaga umhizha hwakaenderana kuti chatinoda kumamaindi chii, chatiri kuda kuage sezvaanambotaura sezvo chii. So ukaona even vamwe vanhu vacho vari kurana majudicial managers acho navo vanenge vasarudzwa futi nehwaro hwepolitics zvekare. Handiri kuona ukatatakana mabhodi anorana maparatiza zvaa anosarudzwa mari nepolitics futi kuti akarerekera kupi riani zvisi nokuti vanenge vaina chairperson ani vainani anenge aitwa achiziva kuti ini ndikazoexposa zvakati nezvakati ndabata mabhodi angu akaita kuti ndive chipart of the judicial system. So ipolitics dzanyanya kuwanda